Kiriku is what as far as Kuruki Fresha, Yakaka opposition to government, Iriku Pandizaguti, Iriku Famba Sakanak, Kirikura Kuti, government, Yanga Sundade, which one of Bakundekunika, Rakan Sekongora Sarugo, as a Paris nominee, Kuruki Zakwe Fresha, Yakaka, say MDCT, Ne Alliance Yacho, Pamuchet Nemama political parties, Ne Civic Society, Urumendi Iaya Zuma.
Saka ime muri kutarikirwa kusangana nechikwata ichiri ni che European Union.
Chiri kusangana nacho mangwana ndofunga nengwa za 10 o'clock chichawe ya pano pa mzinda wedu we Harvest House. Pashisha sangana ni utunga miri we pa msoro soro we MDCT. Chiri pakare ipako tininyayo kuti mangwana chiri kuparula warorebino the peace plan for electoral conditions in Zimbabwe. Saka peace iyo ichai kuparulila pa Harare Gardens. Asi warori nechetero chama taripa vanhu veku European Union ivavo hatichaiti zveopozisheni dzakarezviya zvokungocheba chete. Taakupa mazano ekuti zvinhu zvinofanira kufambiswa sei, nokuti tiri kuda kuti election yatiri kuita inge iri election isina kana mhirizhonga zvayo. Tiri kuda kuti vana vezimbabwe vavhotere vanhu vavanoda. Tiri kuzviziva kuti vanhu vezimbabwe vakuda shanduko. Vanhu vezimbabwe vakatarisa ku MDCT kuno kuti ndiko kuchabva utungamiri huchatungamira Zimbabwe.
Asi imiwo muri kuonawo sei gadziriro padzasvika?
Tiri kuzviziva kuti gadziriro risati dzasvika pakanaka, somuenzaniso voters roll yacho hatisati taanayo. Hatisati akuziva kuti achadhinda mapepa ekuvhotera diani. Hatisati akuziva kuti mari yacho yakawanda zvakadii. Hakuna dzidziso yati yakuitika voter education. Tiri kuona kuti mukuru wezek amai Chigumba vakaenda kuRussia, vakaenda nenhengo dzezanu PF chete. Havana kukwanisa kuendawo nenhengo dzemamwe mapolitical parties. Saka izvozvo hazvisi fair.